FIFA yakamisa Zimbabwe kutamba nhabvu yepasi rose gore rapera ichipomera hurumende yavaEmmerson Mnangagwa kupindira munyaya dzenhabvu munyika kubudikidza nesangano reSports and Recreation Commission. Sachigaro weSports and Recreation Commission ndiva Gerald Mlotwa, avo vakadzinga bhodhi reZifa raiva navaFelton Kamambo saSachigaro vachiti raiita zveuori. FIFA yakayambira hurumende kuti idzose bhodhi ravakamambo, kutadza kwayo Zimbabwe yaizodzingwa munhabvu yepasi rose. Vamulochwa nebhodhi ravo vakaramba vakatsika madziro, izvo zvakapa kuti FIFA iburitse Zimbabwe munhabvu yepasi rose. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe haikwanisi kuwana mari dzinobva kuFIFA dzinotarisirwa kushandiswa mukuvandudza mutambo wenhabvu, uyewo nyika haikwanisi kupinda mumakwikwi enhabvu anechekuita nedzimwe nyika. Vakamambo nevamwe vavo vanoti havana kana kobiri ravakashandisa zvisiri pamurau. Mumwe wechidiki anobatsira vatambi kuwana zvikwata zvekutambira, vaClinton Matiza, vanoti kumiswa kwakaitwa Zimbabwe kungafananidzwa netsangamidzi inorapa asi ichivava.
Kupinda kwakaitwa hurumende zvakaita maitiro asiriwo sezvo FIFA isingazvibvumire pati. Zvaifanira kunge zvakaitwa kuti tive nenguva yekugadzirisa mastructures edu nekuona kuti tingaimprove sei bhora redu. Bhora rinori riri kubva padzoka PSL, mastandards ebhora adzoka panzvimbo iri nani, ari kuita achitokwira. But zvazvakashatira ndezvekuti maplayers edu isusu haasisina mukana wekuonekwa kunze kwenyika.
Mutori wenhau wechidiki zvekare achiongororawo nhabvu, Lawrence Mangenje, anoti Zimbabwe iri panguva yakaoma.
Avo vanofarirawo kuti vaZimbabwe vachitamba bhora ramangwana vanova vechidiki vanoonawo ramangwana ravo risina kujika, nekuti bhora redu harina kwari kuenda kana tine zvirango zvakaita sei. So idambudziko guru chaizvo rekuti dai zvaibvira vanova ivo ndivo vanomeka madhisizheni panyaya yebhora remunomo, dai vangoda zvekuti vangotaurirana bhora radzoka internationali.
Asi imwe nyanzvi inoongorora nhabvu, vaHope Chizuzu, vanoti kumiswa kweZimbabwe neFIFA kutamba nhabvu yepasi rose hakumisi kuti mutambo uyu uvandudzike mune vechidiki.
Madivision S1-5 ari kutamba, saka hatingati isusu development yevana hapasisina, nokuti National Association haidevelope bhora. Chainongoita inobranda bhora pakutamba manational competitions anenge ari under the spotlight of the international public.
Asi Mangenje anoti haawirirani nemaonero avaChizuzu.
Kutambwa kwemadivision nekutambwa kwePSL haisi development. Chinonzi development igrassroots football. Ende kana FIFA isiri kunza mari grassroots development, hapana development inoitika. Nekuti junior policy yese inenge iri panzi.
Mumwewo anoongorora nhabvu munyika akazvimirira, vaMartin Changachirere, vanoti vatambi vebhora havana mikana yavanowana kana Zimbabwe isingatambe nedzimwe nyika.
Kutambira national team yako kana kuti kukwidza uri mumaclubs atinotaya CAF intercontinental competitions zvinoimprova talents emaplayers, zvichipowo mukana wekuti vaonewo imwe mari, zvichipowo mukana futi wekuti vaonekwe kuti vatambire dzimwe team o kunotambirwa kune mamwe maligi dzimwe nyika.
Mukuru weSports and Recreation Commission Muzvari Elta Nengo Masha vanoti vechidiki vasaora moyo nekuti pane hurukuro dziri kuitwa pakati peZimbabwe neFIFA kuti Zimbabwe idzokere munhabvu yepasi rose.
Pane zvinhu zvatiri kufanira kuita kuti tione kuti kudzokera kweZimbabwe kuri sustainable. Hatingaregedzi bhora richitambwa nekumanejwa nekuadministratwa in this way. Takatoitira ivo vechidiki kuti vazogona kutamba mutambo in a level playing field that has access and gives them access to a lot of opportunities that is properly administered.
Muzvari Nengo Masha vanoti hapasati pava nenguva ingatarisirwa kuti hurukuro neFIFA dzichapera riini uye sei. FIFA ine nhoroondo yakareba yekusadududza pamatanho ainenge yatora, kunze kwekuti hurumende dzenyika dzinenge dzamiswa kutamba nhabvu yepasi rose dzabvuma zvinenge zvakatarwa nesangano iri. Kenya, iyo yakambomiswa kutamba nhabvu yepasi rose, yakazobvumidzwa neFIFA kupinda mumitambo iyi gore rapera mushure mekunge hurumende yemukenya yadzora bhodhi renhabvu yemunyika iyi. Izvi zvakaitikawo kuNigeria, iyo yakambotsika madziro ichipikisa zvakanga zvatarwa neFIFA asi ikazopedzisira yaita zvaidiwa neFIFA. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.